Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 29, 2024. Makaterera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi asunga nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala. Imba yava David Mnangagwa, mwana wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, yakatsva kuBorodeo neZuro Maneru. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi asunga nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala dzange dzichiita musangano kukuwadzana Extension muHarare. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vati vasungwa vashanu ava vari kupomerwa mhosva yekuita musangano nechinangwa chekuda kutyora mutemo wenyika. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane umbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC uchaitwa muna Nyamavhuvhu muHarare. Dzimwe nhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe kusanganisira mutungamiri wavo vaJameson Timba dzakasungwawo nemapurisa musi wa16 chikumi dzichiita musangano pamba pavatimba kuAvondale muHarare uye dzakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso dzichinzi dzaida kukonzera kusagadzikana munyika. Asi magweta avo anoti vaingoita musangano wekurangarira kodzero yemwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child sezvinongoitwawo nenyika dzakawanda. Vamwe vanhu vatatu vainge vaenda kunovatsigira panyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vakabva vasungwawo paRotten Row Magistrate Court mukupera kwesvondo rapera. Asi vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kugara vakabatira hana mumaoko semunhu akabirira sarudzo. Vebato reZANU PF vanoti vaMnangagwa havana chekutya sezvo vakakunda zvine mutsindo. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwevanotsigira vaSikala vashanu ava, tabata gweta ravo vakudzai kadzere kuti tinzwe zviri kuitika.
Vachiri vakabatwa pakuwadzana polisi, vamhenge vaende ku law and order kuHarare Central Police Station, asi vadzoswa zvakare vakaendeswa pakuwadzana police station. Varikupomerwa mhosva yecriminal offence and mapurisa ati vanokwanisa kubhadhara fine kana kuti kana vachida vanokwanisa kuvharirwa voenda kukoti musemanje.
Mungatsanangure here mhosva yavari kupomerwa iyi? Munhu anenge aita sei amuri kuti criminal nuisance?
Criminal nuisance kuita zvinhu zvinonyangadza kugara zvakanaka kwevamwe, tingati zvinosanganisira izvo zvinhu zvakaita sekuita ruzha nekukanganisa kugarisika kwakanaka munzvimbo ine vamwe. Sando iyo mhosva yatinoti yatingati criminal nuisance.
Saka imari yavanofanira kubhadhara?
Mafaini anoita $30 pamunhu.
Muri kuronga kuti muvabhadharire?
Isusu tiri kuronga kuti vabhadhare. asi chiri kuitika iko zvino ndezvekuti mapurisa ari kuita rwatsuro nagudo nesu nekuti vari kutiudzaiwo kuti munhu anogara nebhuku remafaini haapo ari kunzi apedza basa na3 saka tiri kuona kuti ava vanhu avanogona kutorara futi mukati vozobhadhara faini mangwana kana mupurisa ane bhuku remafaini achinge adzoka.
Pane munhu ari kunzi amhangara here kumapurisa kuti vari kuita ruzha sei vasungwa?
Isu sekuona kwedu hapana munhu amhangara. Avo vanhu vange vachitambisa kwavo zvakanaka, pasina kuimba, pasina ari kudedzera, pasina kudii, vari mukati memba. Vazongoona mapurisa asvika pagedhi ndokubva vatosungwa.
Gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai kadzere vachitaura vari parunhare kukuwadzana muHarare.
The Voice of America, VOA.
Imba yemwanakomana wemutungamiri wenyika vaDavid Mnangagwa vanova mutedzeri wegurukota rezvemari iri kuBorodio muHarare inonzi yakatsva nezuro manheru nenguva dza11:30. Mapurisa azivisa padandemutande reX kuti ari kuferefeta kuti chii chakapa kuti imba iyi ibvire. Izvi zviri kuuyawo mushure mekunge mapurisa atiwo ari kuferefeta kuti pane munhu here akapinda pamba apa kaviri kose mumazuva mashoma apfuura. Panguva iyo nyika yakatarisana nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvokanganisawo nyaya dzemitambo, vamwe vari muchikamu ichi vanoti kudyidzana nevamwe vekune dzimwe nyika vachipangana mazano kuri kubatsira zvikuru kuti vasabva vagwadama. Mutori wedu wenhau Pasmont Lovu anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica ine vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vanopinda muzvirongwa zvekufambirana nekupanana mazano kana kuti maexchange programs. Vakawanda vavo vanoti zvirongwa izvi zvinovabatsira zvikuru kana vadzoka kumusha. Munyori ari murongi wemabasa musangano revatambi reAlmas Collaborative Arts muzvare Zaza Muchemwa, avo vakapinda muchirongwa cheInternational Writing Program mudunhu reIowa muAmerica, vanoti chirongwa ichi chakavabatsira zvikuru.
Ikoko ndakasangana nevamwe vanyori nemanyanduri vaibva kunyika dzakasiyana-siyana. Zvakandibatsirawo kuonawo kuti vamwe vanonyora sei kunyika dzavo uyezve vano
Mutambi vachiongorora zvemitambo musangano redendere Arts Trust Amai Gertrude Pfumayaramba, avo vakapinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira The Acetage Cuba nezvimwe muEurope, vanoti zvirongwa izvi zvakakosha zvikuru asi zvinoda kuti vatambi vatange vabatana munyika kuti vakwanise kushandisa unyanzvi hwavanodzoka nahwo kubva kunze.
Saka kubatana kuya-kuya kunotipa nesu ihwi rekuti tinzwikwe tese nehurumende tokwanisa kubatirana pamwe chete kuti tisvitse zvichemo zvedu.
Mumwe womunyori ari nyanduri wechidiki Fadzai Katanda, uyo akapindawo muchirongwa chehurumende yeAmerica cheGlobal Undergrad Program paMurray State University mudunhu reKentucky, anoti chirongwa ichi chakamupa mukana wekugadzira ukama nedzimwe nyanzvi muchikamu ichi. Munyori, nyanduri uye muimbi ane mukurumbira achishanda nesangano reLiterature Festival Harare kana kuti LitFest chiri kure chiri kure, anoti chitsva chiri murutsoka.
Ndokukosha kwakaita kuita urongwa hwekuti macreatives anoenda kune dzimwe nzvimbo achinodzidzawo kune vamwe, ivo vachipawo ruzivo rwavo rwavanawo. Saka macultural exchange program akakosha zvikuru.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani, vanoti kudyidzana nevemhiri kwemakungwa kunobatsirawo mukushambadza zvigadzirwa munyika.
Arts Council of Zimbabwe tinoona maexchange programs akakosha chaizvo, nekuti tinenge tichida kuti vana veZimbabwe vanoita zvemitambo vakwanise kudzidzawo kubva kune vamwe. Maexchange programs mamwe acho anobatsira pakuti unongochinzwa zvekunze kwenyika, mamwe acho ndekubatsirana pachedu imo muno muZimbabwe, mamwe acho inenge ingori macapacitation programs ekuti mungodzidza.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry pamwe nemunyori mukuru mubazi iri vaNicholas Moyo sezvo vange vachinzi vari kupinda misangano yakawanda. Asi vamwe vakaudza Bepana Ure Herald kuti gore rino hurumende kuburikidza ne National Arts Council of Zimbabwe ichakokera zvimwe zvirongwa zvevatambi izvi kusimudzira mabasa avo. Hurumende inomboitawo zvirongwa zvekutumira zvikwata zvemitambo kuenda kunze. Vakaendeswa vanosanganisira chikwata cheUmkat Theatre chekuvulawayo chakamboenda kuIndia muna 2022 nechikwata chembira chedura mazwi chakaenda kuEgypt muna 2022. Asi vamwe vanoita zvemitambo vanoti kusarudzwa kwezvikwata zvinoenda kunze hakuna kunyatsojeka. Vakawanda vanoendeswa kunze nehurumende vanonzi vanofanira kundoshambadzira vachienda kunyika dzakaita seDubai neChina kunyanya. Mutambi wekuAmerica anoita zvemafirimu Karen Abercrombie anoti madzimai emuZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi vanofanirwa kuita mushandira pamwe kuti vazvisimudzire mabasa avo kuti vawane chouviri. Muzinda weAmerica muZimbabwe uri kubatsirawo kusimudzira zvirongwa zvekudyidzana pakati pevatambi vemunyika nevekunyika iyi uye wakambounza munyika anoita zvemafirimu Karen Abercrombie nevamwe vakawanda. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell nezuro vakasimuka kubva munyika iyi vakananga kuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo mauto eUnited Nations achitungamirirwa neKenya atanga urongwa hwekuedza kuunza runyararo munyika iyi. Pane zvikwata zvakawanda zvange zvichirwisa hurumende uye zvakonzera kusagadzikana munyika iyi. America ndiyo yakapa mapurisa nevari kudzivirira nyika kana kuti vari kuedza kuunza runyararo muHaiti mari yakawanda pasi peUnited Nations. Iran ichaita imwe sarudzo yemutungamiri wenyika yechipiri mushure mekunge pashaya akasvitsa mavhoti anodiwa kuti atungamirire nyika. Sarudzo yechipiri iri kuitwa nemusi wechishanu pakati pava Masoud Pezeshkian nava Saeed Jalili. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga achatsiva mutungamiri wenyika akashaya vaIbrahim Raisi avo vane chikopokopo chakadonha muna chivabvu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tanya Spandler vanova ivo muzvina prazi weprazi rinonzi Passion to Seed Gardening riri muno muMaryland muAmerica. Amai Spandler chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuMaryland uko vari kuwanikwa ivo vachirima mirivo chibage nezvimwewo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurirei kuti chii chakaita kuti mufunge kutanga kuita izvi zvekurima?
Chakandipa kuti ndifunge zvekurima kuti baba namai vangu mukukura tichiri vadiki vakandi pachizive chekuti unofanirwa kurima chikafu chaunodya. Saka takakura tiine backyard garden patairima chikafu yatinodya everyday like muriwo wemhodzi, tsunga, matomatoes, taingopinda mugardeni totora. Saka ndakawa nekuziva kuti naturally grown produce ine different taste pani inorimwa commercially. Uyaka chakaita kuno way back in 95. Chikafu chai taste a lot different kuno kuchaiwa ne taste imwe yekuti inosara parurimi isina natural taste ye chikafu chandanga jaira kumba. Ndo imwe reason why ndakafunga zvekuti dai ndangowana kanzvimbo kadiki kekuti ndikwanise kurima chikafu changu chandinodya nemhuri zvaibva zvandinakira.
Pamakaona kuti makuda kuita zvekurima makazoita sei? Makawana sei ivhu iri imo muno muAmerica?
Ndakawana opportunity ye community garden Montgomery County mandinogara. Saka vane ma community garden munharaunda yekuti kana uchida unobhadhara ukambijana every year kekuti ukwanise kurima panzvimbo ipapo. Saka ndokutanga kwandakaita ndichirima matomatoes, muriwo, chibage, tichishareawo nehama neshamwari. Ndichinzwa feedback kunzwa from vanhu vanenge ndashare navo chikafu vachiti chikafu chiri kunaka ichi chiri kutesta very different kubva patinotenga kumastoro. Saka izvozvo zvakabva zvandipa futi encouragement yekuti if I could do this on a larger scale ndinenge ndichizadzisa service iri much needed muarea matiri which is Maryland, Virginia and DC. Saka ndopa zvakatangira kuzosvika pane passion to seed gardening yandinayo.
Pari zvino muri kurima chii uyezve munowana rubatsiro here kubva kucounty yenyu mamuri muMaryland?
Pari zvino ndinorima chibage, ndochandinorima chibage chekumba tatajairira, ndochandinorima. Handiise fertilizer, handiise mapesticides. Ende munoziva chibage chinonetsa kurima organically. Vanhu vanouya every year vachitenga chibage kwandiri vanoziva testi yacho, it's naturally grown chibage. Saka ndochandinowanzorima musizini yatiri, chinozotanga kukohwewa mufall kunana September, October. Tinowana rubatsiro, it's a blessing kuwe mucounty yatiri Montgomery County because tinowana rubatsiro kubva kuOffice of Agriculture. Vanotipa manyowa atinoseenzesa kurima, vanotipa mawood chips atinoseenzesa kuisa mapathways as weed management but eventually anodecompose towadzorera futi muvhu as manyowa. Saka rubatsiro rwese irworwo runopa kuti tiwe encouraged. Tinewo maprogram atinoita during COVID vakapa mafarmers opportunity yekurima so that mafood bank vatenge from malocal farmers vodistributa kune macommunities vanonida chikafu munharaunda yatinogara. So zvakaitikwa nguva yeCOVID but now it's an existing program that's ongoing and the need right now is even greater than before.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vachida kuona vanoita interest via website yangu which is passiontoseedgardening.net.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous iye zvinoto kupai chirongwa kupenyu wedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ngiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi anosanganikwa nawo nevakaremara vari kukundikana kunge vachipinda mumabhazi zviri nyore sezvo mikova yemabhazi isingakwanise kubvumidza kupinda kwemawiricheya kwakasununguka. Tiri kutarisa nyaya iyi tichikurukura navamasimba kuchera vanorwira kodzero dzevakaremara.
Chichema ichi takachiisa taona zvibvumirano zvanga zviitwa nehurumende nemakambani ekupenda Rusi kuti vange vachiunza mabhazi munyika. Tikati dai vanga vavandudzawo mutemo kuitira kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisa kupindawo mumabhazi zvakasununguka.
tichiona kuti kusvika pari zvino hapana matanho atatorwa nehurumende kubatsira chikumbiro chenyu ichi kuti chinge chichizadziswa, matanho api mamwe amatorawo?
Ndingangoti izvezvi hatina danho ratati tatora kunze kwekuyeuchidza vanotimirira muparamende, vanova maseneta edu maviri nevamwe vamiriri veparamende, kuti vange vachisimudza nyaya iyi pavanenge vachidzeya dzimwe nhau dzavo muparamende.
Tinoona kuti pari zvino pane urongwa hwekuwandudzwa kwebhiri kana kwemutemo unobata vakaremara. Zvinhu zvamakaisawo here, hamaisa pfungwa dzenyu pabhiri?
Ichokwadi kuti pari zvino kune kuvandudzwa kwemutemo zvichireva Disabled Persons Act yedu yatanga tiinayo, iri kuvandudzwa kuti tinge tiine Persons with Disabilities Bill. Ipfungwa dzakapiwa navanhu apo vamiriri veparamende pavaifamba vachibvunzawo pfungwa dzedu panyaya yekuvandudzwa kwemutemo. Tamirira kuti tione report yakagadzirwa neavo vaitenderera kuti tione kuti nyaya idzi dzirimo here uye kuti dzinofambiswa pamberi sei. Ishuviro yedu kuti ukava mutemo zvinenge zvaakubatsiridza kuti makambani anenge achigadzira zvigadzirwa zvavo vachiziva kuti vari kutevedza zvinhu zvinenge zvichidiwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Koye hurumende iri kukupaiwo here zvikonzero zviri kuita kuti danho iri rinonoke kuiswa mumutemo?
Sezvo tisati takwanisa kuti tinzwe kubva kuhurumende, hatisati tanzwisisa kuti chikonzero chingava chipi, asi dambudziko ratiri kutoona riripo nderekuti vari kuendera mberi vachiunza mabhazi anonetsa vanhu vane mawheelchair kuti vange vachipinda maari. Tine masituations ekuti munhu ane wheelchair anoshungurudzika pakupinda mubhazi, wheelchair yake inobhadhariswa, anenge achifamba naye anenge achimubatsira anobhadhariswawo zvakare. Dzimwe nguva panoita kunetsana nevamwewo vanenge vabhadhara mari dzavo vachiti havakwanisi kupa nzvimbo kune munhu akaremara. Saka matambudziko akawanda atiri kusangana nawo kubudikidza nekusagadzirwa kwemutemo uyu, uye tinovimba kuti tichawana mukana wekuti mutemo uyu ugadzirwe, kwete mabhazi chete asi zvinhu zvese zvinge zvichikwanisa kucherechedza kuti kuvashandisi kune vamwewo vanenge vakaremara vanenge vada kuti vashandisewo izvo zvishandiswa izvozvo izvo.
Asi kubva zvavananyika kuzvitonga 1980 kusvika pari nhasi, muri kuona here paine kusimudzirwa kwekodzero dzevakaremara?
Nhoroondo ine chekuita nevakaremara muZimbabwe inotiudza kuti pane kakufamba kayake nhereka nhereka, kufamba kwekamba inofamba zvishoma nezvishoma. Iko zvino patora makore makumi matatu nemaviri tichingori nemutemo weDisabled Persons Act uyo usingachanyatsi kushanda, usingachanyatsi kureva chinhu kuburikidzawo nekufambira mberi kwaita upenyu. Saka zvinhu zvevakaremara zvinenge zvinofamba zvishoma nezvishoma, uye tinoona kuti zvimwe pada chido chinenge chiripo chinenge chiri chishoma chekuti zvinhu zvifambire mberi, nekuti dzimwe nguva zvinenge zvichida kuti pange paine chido kubva kune ivo vanoita zvematongerwo enyika, zvikuru sei vakuru venyika, kuti vange vachifambisa nyaya dzakadai kumberi.
Manga makateerera kune vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinonzwa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuChina. Jonga anotiverengera nyaya iyi.
Masangano akazvimirira muChina akadzoserwa kumashure zvakare muna chikumi, apo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaviri vakapiwa mitongo inorwadza yekugara mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuda kupandukira hurumende. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ari murwiri wekodzero dzevanhukadzi Wang Kwekwin, uyo aive nezwi rakasimba muchirongwa che hashtag Me Too muChina, uye zvakare akaburitsa kuratidzira kwakaitika muHong Kong akatongerwa kugara mujere kwemakore mashanu. Anorwira kodzero dzevashandi Wang Xiaobing, uyo akarwira kodzero dzevashandi vane urwere hwavakawana kuburikidza nemabasa avanoita pamwe nevakaremara, akatongerwa kugara mujere kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu. Vaviri ava vakatongwa pamwe chete muchivande mushure mekunge vachengetedzwa muusungwa kwemazuva anoda kusvika kuchiuru. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati America inoshora kutongwa kusina kukodzera kwaHwang naWang. Vakanongedza kune kugariswa kwavo muusungwa kwenguva yakareba vasati vatongwa nekutongwa kwavo muchivande pasina vatori venhau kana veruzhinji vaiziva. Vakapika vachiti mitongo iyi inoratidza pachena mabasa ePeople's Republic of China ekuenderera mberi nekutyisidzira nekunyaradza vemasangano akazvimirira. VaMiller vakati vanokurudzira PRC kuti iburitse muusungwa Wang naWang pamwe chete nevamwe vanhu vari muusungwa zviri kunze kwemutemo nekuti vakazadzisa kodzero dzavo dzerusununguko. Uwandu hwevanhu vakadai hauzivikanwe, asi sezvakataurwa nesangano rakazvimirira reFreedom House, PRC inozivikanwa nekuve pamberi pasi rose mukuchengetedza vanhu muusungwa zvakadaro. Ndima yekutanga mugwaro richangobva kuburitswa nebazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muChina pasi pemusoro wenyaya wakanangana nekusungwa kusina shumo kwevanhu kana kuti arbitrary arrest inoratidza zvose chokwadi nerima. Rinoti mapurisa akachengetedza muusungwa kana kusunga vanhu vachipomerwa mhosva dzisina kana shumo dzekuti vakaburitsa zvakawandika zvenyika kuda kupandukira hurumende nedzimwe mhosva senzira yekuda kumbunyikidza vanopikisa vezvematongerwo enyika nevanomirira veruzhinji. Chero mashoko ose anozongonza anofukura hapwa dzenyika sezvakaita mashoko ekutongwa kwedzimhosva, basa rekutengesa kana chero basa rehurumende. Mapurisa akashandisawo mhosva dzisina kunyatsojeka dzekuti kumutsa kukakavara nekumutsa bopoto, izvi zvakanyanya kuruverera vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda. Mutemo unodzivirira kusora unopawo mapurisa masimba ekuti vanhu nemasangano vamire chero mabasa avanenge vachiita anoonekwa seanokanganisa kugadzikana kwenyika. VaMiller vakati vanoramba vachikurudzira PRC kuti izadzise mupasi rose kuzvipira kwayo uye kuremekedza kodzero dzemunhu wese, kusanganisira kubvumidza kuti vanhu vazadzise kodzero dzavo dzekusununguka kuita zvavanoda nekuti inopa mutongo usina kwavakarerekera kune vanhu vose. Vakati vanokurudzirawo PRC kuti itambire kurudziro dzakawanda dzakaitwa gore rino pakutariswa kwenyaya dzekodzero dzevanhu muChina mugwaro reUniversal Periodic Review. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munyaya dzemitambo, tichitarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Yada yakunda Highlanders 2-0, Bulawayo Chiefs yaita Mangange 0-0 neManika Diamonds, Simba Bora yarova ZPC Kariba 1-0, kuchitiwo Ngezi Platinum yarova Capes United 3-2. Tichiri panyaya dzemitambo, vanhu vaungana vachichema Nomen Lumumba Maroto aimbotambira Dynamos, Gunners neFC Platinum kunzvimbo dzakaita senyaradzo Herbert Chitepo Funeral Parlour, Rufaro Stadium, uye iko zvino vanhu vari kumuchema vari pahouse number 2360 Tinwald muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nhasi asunga nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Scala. Imba yava David Mnangagwa, mwana wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, inonzi yakatsva nezuro kuBorodio, Manheru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.